kutanga mangwana mugovera tichange tine misangano maprovinsi ese aripo 10. Misangano iyi iri kuitwa kurangarira upenyu hwemutungamiriri wedu wakatisiya vaamo kuti Richard Mutsvangirai sekuziva kwenyu vatsvangirai vakafambiswa 14 February. So takange tiri kumhasvingo tikaita memorial yavo. But izvezvi taakuita anonzi mamemorial lecture anenge achiitwa muprovinsi yoga yoga, yekuti tinenge tichiudza vanhu vachiuya maspeakers achitaura nhoroondo yavatsvangirai, mabatiro avakaita basa vari muMDC. Tinoziva kuti vatsvangirai vasinge vari murume akange akashinga nenyaya yekuraveredi yatinayo, murume akange awira nekuzvipira asina chaaitarisira. Vakafa vasina chavainacho asi vakatisiyira musangano weMDC, vakatisiyira flago redu yapamberi. Saka ndo musangano watiri kuita kumaprovinsi dzedu ese mangwana, achitanga makuseni mamwe anotanga kumasikati, but maprovinsi dzese achange achipiwa mukana wekurangarira vatsvangirai mangwana.
Saka misangano iyi inoitwa pamwe chete mumaprovinsi ese ese.
Hongu ndo chinangwa chedu chekuti misangano yedu yese itange kumanguva dza 10 o'clock, asi zvinogona kuzosiyano hako kune mamwe maprovinsi vamwe vanogona kupindura kuti vaite vanhu vabvawo kumabasa pasi. Zuva rakatarwa neutungamiri hweMDC kuti maprovinsi arangarire vatsvangirai mangwana.
Vachange vachitaura pamisangano iyi ndivanani?
Tatuma nhengo dzepabato riri pamusoro rinoitwa iro standing committee kuti vaende vachinotaura pamisangano iyi. Kubulawayo kuchange kuina vadeputy vanenge vachinotaurira ikoko. Kumashonaland East tatuma vamashakada, then kwamutare kumanikaland tatuma vabiti. Kumati South ikatuma national chairman vatabhita kumalo. Kumati West ikatuma vamondwa. So ndo programu yaidi yatinge tinayo, asi tichazodzokazve muHarare. Hatiita mangwana Harare, tichaita ndemusi wechitatu paambassador hotel. Ndo pachange paine memorial lecture yavatsvangirai Dr Kanyenze, munoraziva mese vakashanda navatsvangirai vari kuZCCU. Ndo vanenge vachipresenda memorial lecture yemuHarare pamwe chete nemutungamiri wedu wavachamisa. So kuHarare takokawo vanhu vakasiyana siyana vakashanda navatsvangirai nevanhu zvavo mamembers of the public vanenge vakasunguka kuti vauye vazonzwa chirongwa chiri kuitika ichi.
Pamisangano iyi pane nyaya dzekuti munganetsewe nemapurisa here kana kunyimwa mvumo yokuita misangano iyi?
Handifunge kuti mapurisa angarambidze vanhu kuti vayeuke rufu rwavatsvangirai. Sikuziva kwenyu vatsvangirai vakanga vari mutungamiriri webato redu weMDC, and vakazoitawo zvakare mutungamiriri wehurumende pavakasirwa vari prime minister. Saka handifunge kuti chivanhu chedu chinotsindira kuti mapurisa auye azozviriisa vanhu vari kurangarirawo baba vavo vakashaya. Zingatishamise chaizvo tikaona mapurisa achiya kuti vakanganise musangano wakadai.